Me Beats. Kana wanetsekana, washushikana, upenyu noreva asi usana setariro. When the fight gets harder, you keep getting stronger, upenyu whatever asi haura setariro.